sezvo mabhazi ezupuko ave mashoma hurumende iri kushanda nemamwe makambani akazvimirira kuti itakure vanhu kwamutare hurumende iri kushandisa mabhazi ekambani yekwamupfumi yegold class yematsase buses indo africa buses nemamwewo mabhazi aya ari kutakura vagari kubva kumisha inogara veruzhinji inoti danga mvura chikanga hobhausi sakubva zimunya uye penhalonga nekwachigodora amai shandiro ngarivhume vanofamba nemakombi muguta zuva nezuva mamutare vanoti vagonerwa zvikuru pakuuya kwemaduta vanhu aya nekuti vange vodhurirwa pakufamba
tiri kufarira chaizvo nekuti zvinoita kuti makombi asanyanye kudhura asi chikumbiro changu chekuti mabhazi dai adzika hafani kuti kuenda kuhobhosi kana kudanga mvura dhola zvofanana nemakombi mabhazi efuel yavo yakati chipeo nekuti ari subsidized kana wakati dhola dhola nemakombi vanonyora pabhizinesi bhikozi munhu anotoopta kukwira kombi nekuti kombi inokasika kuzvara than bhazi
asi vakiliopasi mucheche avo vanoshanda kumakombi anotakura vanhu vanoenda kwachigodora vari kuchema nerekuti havachakwanisi kuita basa zvichitevera kupinda kwaita maduta vanhu ari kushanda ari pasi pehurumende aya
vira aitikwanisawo kutipawo dhizeri raari kukwanisa kupawo mabhazi rakachipa irorero takwanisawo kuitawo purize yaanoita iyoyo kana kuite dhora tinoita katipawo nedhizeri rakachipa pari zvino takanga tiri kuite $3 iwo ari kuite $50 saka izvi tadzokawo kuende $50 nekuti hapana zvetingabatsira kuti motika dzedu dzipere mapepa kuti mapepa ese aexpire ekukanzuru ese mapepa emota aexpire takamira tisina chatiri kuita saka tazama kuti tiitawo $50 ipapo zvinoenderana nemabhazi iwayo kuitira kuti tikwanise kusenza tine tarisiro yekuti mubhizinesi mwedu kuwatirimo hatikwanisi kuramba tirimo nekuti hatina chatiri kukwanisa kusara nacho motika dzinenge dziri kufa maspace ari kudhura dhizi racho riri kudhura kuashande hakuna chaachawana mangezi acho haana chaachawana motika ndo yakungopera tichingotakura $50 zvisina zvazvinobatsira
mabhazi aya ari kubhadharisa mari inoita dhora rimwe chete muguta asi makombi aimboita madhora maviri kwachigodora zimunya uye penhalonga kuri kubviswa dhora rimwe chete rine chidimbu asi vemichovha midiki vange vobhadharisa madhora matatu parwendo mumwe wevanofamba nemakombi kwamutare vajeremaya mabika vanoti zvaitwa nehurumende hazvina kurekwa zvinosvika sezvo zvakamboedzwa zvikatadza kubudirira muzvare Patricia Mutema avo vanoita basa rekutengesa zvekudya pamusika mukuru wemuguta mamutare uyo unozivikanwa nerekuti mudzviti apo paisimira maduta vanhu anoenda kunze kwenyika kunyanya kusouth africa vari kuchema-chema kuti kubviswa kwaitwa maduta vanhu aya achiendeswa kumusika wehuku kusakubva kwavapinza nzara sezvo vaitengerwa zvakanyanya nevafambi vaienda kure pari zvino musika uyu wave wemaduta vanhu vemuguta chete vasingatengi chinhu
izvi zvimasvika pano ndakangogara ndihwana hapana kana kastoma iri pano basa ratidzikirei saka dai makombi akamainoti achadzoka here kana kuti hatizvichamira sei kuti basa redu rifambiwo zviri nani pakuwisa kwemabhazi kwavaita vatigonera stereki nokuti vanhu vemakombi vaimbotishainira stereki asi mabhazi vatigonera pavauyisa asi dai vatidzoserawo makombi wamadika adzoka pano kuitira kuti basa redu rifambiwo zviri nani nokuti izvi zvinhasi hapana kana chandambotengesa bhizinesi rakadini rakadzika
mukuru wekambani yezupco kwamutare vatitochirau vanoti maduta vanhu aya apinda mumigwagwa yemuguta kuzadzikisa chinangwa chehurumende chekurerutsira vagari pakufamba sezvo vemakombi vange voita madiro ajojina vanoti pakaitwa wirirano nevemakambani akazvimirira oga kuti vavaitire basa iri sezvo vasina maduta vanhu akakwana anokwanira maguta ose ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lloyd Damoyo.